da gara mu America kwengwa yakatire bei ndakatanga kuya mu America way back in 1997 ndikagara kwe gore saka rwendo runoro ndofunga ndane mwedzi mutatu ngamuno ndiri mu Washington.
Chinhu chamukatiudza chamakaona chamunofarira pamusoro peamerica?
Mubvunzo wakanaka kawande. America ndaona zvinhu zvakawanda quite apart from kugara muno. Ndine nguva dzandaizvidzita America, saka ndafamba munzvimbo dzakawanda muamerica muno, musanganisira kuwest coast kuna macalifornia nekuna Las Vegas zvese zvichiuya nekuna Dallas nana New York. Mhinduro yangu ichange iri informed nekuti ndakaona zvinhu zvakawanda kune dzimwe nyika, saka ndichikombera neamerica chatinonyanya kukudza pamusoro payo, inorespecta constitution yayo nemarights and fundamental freedoms emacitizens ayo. Ichocho chinhu chikuru chandanotisa kuamerica chekuti dzimwe nyika dzinofanira kuti dzidzidze paisu iyoyo yekurespecta mafundamental freedoms evanhu. Ndinoona kuti american way of life iri individualistic, very dynamic and iri pragmatic, ichireva kuti munhu ari muamerica anokwanisa kuexpressa zvinhu zvaanoda pasina kutya kuti anogona kubatwa nemurayo kana kusungwa kana kuiswa mutorongo nekuda kwemabeliefs ake. Kureva kuti demokrasi yavo inenge yave advanced chaizvo, yaakumberi. Ndo chinhu one chekutanga, nokuti iko ndo panotangira even ndo bumbiro remutemo hombe, panozozvarwa imwe mitemo yese midiki inobva ichishuta kubva pamutemo iwoyo wakafanana nenyaya yeconstitution yenyika inoyi. Zvimwe zvinhu zvinobatanidza zvazvimwewo zvandiri kuona zvakanaka muno muamerica, zvokuti iko pavanhu vari kugara muno real estate yavo, dzimba dzavo, they are generally of very high quality, dzakachipa ukakumbira nekune dzimwe nyika dzandakambogara. Probably nemhaka yekuti america inobenefita from landmass yakati kurei america yachona, saka kureva kuti vanhu vanenge vachida kutsvaga mamogeji yekuti vatenge mapropeti avo vanokwanisa kuchuza mamogeji avo akawanda chaizvo, kureva kuti bhasikiti remamogeji hamunosarudza kubva paari rakakura.
Kotsika upenyu nemagariro,
handisani ndagara munyika ine variety yechikafu kusanganisira chekunze kune dzimwe nyika. Chikafu chaunowana muno muamerica ndofunga nokuda kwebenefiti yavainayo munyaya yekumuvha kwevanhu vachiuya kuzotsvaga mabasa nekugara muno muamerica vachida ikonomi yemuno, vanouya nechikafu chavo. Saka kana uchida kana asian kana japanese food kana mexican food kana even a bit of african food kana european, zvese zvinowanika muno. Ndichiri kutaura zvinhu zvakanakira america. Saka international food mumatowns ese unowana variety yekutoti unotokwanisa kunonoka kubuda musupermarket nokuda kwewandu wechikafu chachona chaunokwanisa kusarudza. Kana uri munhu anobva kure akaita seni, haushayi chikafu chemhando yaunoda. Chinhu chandinoona chakatiitira zvakanaka kana uchishanya muamerica chigonakira ivo maamerican, nokuti ivo pachavo vanenge vanga vasina karakta chaiyo yechikafu pachavo, saka vanenge vabhenefita kubva mumass movement yevanhu vachiuya kuamerica. Tobva ipapo toenda munzira dzavo, marodzi avo mahombe, they are generally wide and in good condition and the traffic flow are very smoothly. Chandinonyanya kukudza nevanhu vemuamerica madrivers achona, vanhu vanorespecta murayo pakufamba. Ukafamba ukaenda kunyika dzakasiyana kunana asia sekuafrica kwatinobva uko nekunana middle east, unoshamisika nemadriviro enyika inoiyi, yekuti chero munhu akangonotsika pamutsetse chete wezebra crossing, mota dzese dzinomira kuita mudungwe dzichimirira munhu iyeye kuti apfuure. Hazvowanzoitiki kwandinobva kwokuti unokwanisa kusvikonakurwa uchifamba uri pazebra crossing, chero light riri green kuti iwe upfuure. Umwe musi unokwanisa kuita rombo rakanaka ukaomera ipapo watsikwa. Ndinozoona chiri chinhu chinoratidza unhu hwakanaka zvinoitwa nevanhu vanodhiraivha vemuno muamerica. Ndoindewo pano vanoda upenyu hwavo hunenge hwakanaka huri hwekuenda mumamovies nekutsvaga music nechii, nekuti kuno ndo kune Hollywood. Saka mamovies manyuwani mafirimu nenyaya yemusic vanoda mimhanzi vanokurumidza kuiwana kuno pasi rese risati raiwana. Ndozoendazve pane chimwe chinhu chakafanana nefuel. Fuel yakachipa kuno kuamerica chaizvo, ende hautarisiri zvatinoona kune dzimwe nyika dzekuti unomira mudungwe nguva igoraudzira ugoita seuchapedza mazuva akadaro ane chitsama wakamirira mutsara wokuti utsvage fuel. Muamerica zvinhu zvese zvinoenda neplan, kana iri fuel unoiwana nenguva, kana iri public transport inotosvika ipapo nenguva yakatarwa kuti inosvika ende panguva yega yega pafoni pako unenge uchienda uchiudzwa kunzi iko kana ringabhazi kana chitima chawakamirira chatokusvika chosarirwa neminute one nenguva yakatarwa iyoyo unenge uchikwanisa kupinda means of transport uchifamba uchienda kwaunoenda chekupedzisira ndiri pamubvunzo iwoyo ndotaurira kuti we are now living munyika inoshanda nenyaya yeinternet speed yavo yeinternet kunoku iri very fast inotaura even mapublic spaces zvakafanana nekwatinoti 3G kune dzimwe nyika kunoku vana LTE nana 4G kureva kuti hauna paunoshaya information nemhaka yekuti unenge une yatinoti connectivity pese pauri nyange uri matrain kana maunderground unosikowana unokwanisa kuwana Wi-Fi yakakumirira iripo kureva kuti iko zvinhu zvakafanana neizvozvo zvakachipa nemhaka yekuti iko maservice providers akawanda saka nokuda kwekukwikwidzana kunoita maservice providers vanhu vanobhenefita macustomers nemhaka yekuti makampanis avanenge avakurwirana kuti iko awane access to the market saka mapurize anoenda achidzika hova upenyu huri nyore chaizvo zvinoredusa mastress levels nokuti haunetseki kuti upote uchidownloada information upenyu hunoendeka chaizvo chaizvo vahwande kana uri muamerica panyaya dzezvandataura izvozvi izvi
ndinoona kuti pakaita sarudzo mazuva ano aya imi mava kunoku makaona sarudzo yakaitwa iyi zvondirapera zvakadini
again sarudzo iyi yakandinakira because ndinodzokera panyaya yedemokrasi yandataura nemafundamental freedoms mafundamental freedoms awa akafanana nefreedom of expression yekuti vanoda kukampena vachitaura zvavanotaura vano havawani vachifanira kutyira upenyu hwavo kana vakakwanisa kutaura zvinhu zvavanenge vachida kutaura kana kufamba vachikampena for zvinhu zvavanobhiliva then freedom of association inouyawo kuti ichibata iri pamutendero iwoyo nokuti kana vachida kuassociata nepati yavanoda kuassociata nayo zviri nyore zvakare kuita izvozvo vasina zvavanonyanya kutyira saka ndinoti space yavo iri free and iri open ndakazoona zviri zvinhu zvakanakira sarudzo yavo ndochinhu chekutanga chechipiri chandinoona pane accountability muamerica kwandinobva kuafrica nekune dzimwe nyika dzandakatarira kunyanya mathird world hauoni munhu anenge ane chaakanganisa ari mutungamiriri anenge ari mune zvekuita nematongerwo enyika kana kuti maofisi makuru anoita nepublic office achimira achitaura mashoko andiri kuda kukota anoti because of what the inquiry has found out kana kuti because of what has been said my office or my position has become untenable as a result I'm going to resign izvinoreva kuti ndanyara chaizvo ndikuda kuvanzira chiso changu zvakawanda zvandatadza kuita nokuda kweizvozvo handifungi kuti iko ndicharamba ndiri muofisi yakadai nokuti vanhu vanenge vakutarira zvandainzi ndaiita kudarika basa randiri kufanira kuti ndiite iyoyo accountability yandinowana muno muamerica kuti maofficials ari mupublic office vahwande vanozvinzvera vozvitarisa voti nyange vachinzi havana chavati vatadza but nekuda kwekuti vanenge vapomerwa zvinhu zvekuti havachakwanisi kurarama vari muofisi iyi vasingakanganisi mashandiro ayo vanhu vanodonhera pane yatinoti their proverbial sword kureva kuti vanozvitora chinhano chekuzviwisira pasi vobva vasiya ofisi nekuda kwezvinhu zvakaipa zvavanenge vaita that accountability handiione iri muno munyika vahwande ndo matambudziko mamwe andinoona anoitwa kune dzimwe nyika but ndoona kuti america inenge yawana zambuko panyaya iyoyo
ko kumabasa uku kana muchienzanisa kwamunomboshanda nokwamunoshanda nezvamuri kuona iko zvino izvi mutsauko uripo wakadira sei
america vahwande it's a big market kureva kuti pano umwe muimba akambotaura kuti everything is big in america they benefit from economies of scale nokuda kwokukura kwavakaita vanoattracta makambani akawanda kuti azoshandira kuno kana makambani akawanda aita headquartered muno tikatarira even kuteerera kwainoita nyaya yemurayiro wandanchireva wekuuphold the rule of law makambani akawanda anowana zviri nyore kuti azooperata ari muno muamerica nekuda kweizvozvo munocreateka employment yakawanda kana employment yacreateka kureva kuti vanhu vari kushanda vachabhadharawo tax muhurumende ende zvoita kuti nyika yavo iendeke saka masalaries emunyika dzinoidzi anenge akati budirirei chaizvo pane asiri tsimbe arikuda kuuya muamerica kuzozvishandira achishandira mhuri yake muamerica munomu vanowana mari iri nani but nokudawo kweizvozvo expenditure yachonawo inoti kwirei America inyika yekuti zvinhu zvakafanana nehealthcare unotofanira kuti uzvibhadhare upfront uve neinsurance yako tisina makambonzwa zvaitaurwa zvana Obamacare zvienda zvakadaro inyaya dzekuti kuti uve nehealth insurance unofanira kuzvibhadharira wega ine zvinge insurance pasina izvozvo izvo unorima nerufere then tozobva ipapo toenda pazvinhu zviri zvakafanana ne even the general life kuti usasteina upenyu kana uri munhu ane vana vari kuenda kuchikoro zvinoti dhurei asi ukaenda kunyika dzakafanana na UK kana uri muarea ine postcode yakanaka vana vanoenda kuchikoro mahara unless kana uri kuda kuisa vana kuna anonzi mapublic school kwandinobva anenge ari maprivate school but iko kwavanoati mapublic school kuno kuamerica chikoro chese chinobhadharwa kaka uzoyambuka wakuenda kutertiary level uchienda kumayunivhesiti ndinowana dambudziko riripo futi rekuti chikwereti chaunotora semwana wechikoro kuti iko uende muyunivhesiti zvinoreva kuti makore akawanda watanga basa wabva kuyunivhesiti uchange une riva riri mberi kwako rakamira rakateyiwa rekuti mari yako yakawanda inenge ichikama yaunenge wavakuena as an employee uchiedza kubhadhara big mari yawakapiwa but ilifestyle unosarudza kutapinda muchikwereti kana usingati kuenda kuchikoro but kana uda kuenda kuchikoro kuti uwane upenyu huri nani mangwana unotora chikwereti ichocho wozova neunhu hwakanaka hwekuchibhadhara but unenge wayambuka kana tiri sesu vanobva kwatinobva handifungi kutiko pane any other option ioption yandinoona iri yakanaka yekuti utore uende kuchikoro then upenyu hwako unowana nhanhauko yekuti uzova nani for iwewe nemhuri yako.